Gadzirwa dzemusangano weCongress, National People's Congress yeZANU-PF, dzichaitwa muna Oktobha dziri kufamba zvakanaka kwazvo. Kutaura kudai izvezvi tiri kubuda musangano wanga uchicheiwa naNational Chairman wemusangano Amai Opa Chamuzipange Muchinguri, takanangana nemusangano iwoyo. Zvekare mungada kuziva kuti nhasi tanga tine hurukuro dzethemu yeCongress yedu, tikawirirana kuti Congress yedu inofanira kunge ichifambidzana nesarudzo dzichaitwa gore rinouya, saka zvizhinji zvacho zvako kuutungamiriri.
Muchazivisa vatori venhauri ini nezvinenge zvoitwa kumberi uko?
Tichakuzivisai donzvo ratichange tichifamba naro mushure mekunge sangano repolitburo ramita oro raita dare raro. Dare iroro ndo richaparura kuti tichaenda tiine chisungo chipi kuCongress yedu, uyezve musangano wataita uyo tanga takatarisana nemusangano zvekare wekutanga inogwara conference yema war veterans. Zvamunoziva kuti varwe rusununguko maexcombatants chete vane bandiko ravo reveterans league vakarwa hondo. Saka naizvozvo zvese izvozvo tikazvipedza tochipinda muCongress yedu muna Oktobha, ende basa redu riri kufamba zvakanaka kwazvo.
Sei muchidaro?
Makomitis aripo anga achipa kuna mai Muchinguri vanova chairman sachigaro wemusangano weCongress kuti neCongress Coordination Committee kuti achange achiita sei mabasa avo akanangana negadziriro dzeCongress iyi. Tinonzwa mufaro zvisingaiti nokuti Congress yedu isu musangano weZANU-PF takasiyana neavo vasingaiti donzvo rakaita seirori kana kuti musangano wakakosha kunyaya dzezvematongerwo enyika wakaita seCongress iwoyu, nokuti ndiwo unoparura gwara uye unoisa zvisungo nokuvakidza nekusimbaradza ukama pakati pemusangano nevatsigiri vavo, uye vatsigiri vachiwana mukana wekunge vachitaura kuti vanodei uye vanoda kuti musangano wavo weZANU-PF ufambe nedivi ripi uye vatungamiriri vavo vachange vakaita sei.
Izvi zvinokwanisika sei?
Sokuziva kwenyu kuti Congress inotanga nemaconference emawings emusangano kana kuti mabandiko emusangano anosanganisira Youth League yakatoitwa, Women's League yakatoitwa, Veterans League ndo yatakunoita. Ose sarudzo dziri kuitwa kumawings iwayo dzakanangana nesarudzo dzatichanoita kuCongress uko. Pamunoziva zvenyu kuti pari zvino munhu asarudzwa nemabandiko ose aya akakosha zvikuru uye nemaprovinces edu nemastructures edu ndiva munangagwa vachange vari president nomutungamiriri uye munyori mukuru webato zvekare varivo mutungamiriri watichaenda naye kuelection vakatitungamirira sepresidential candidate yedu.